ndinoku tenda ine kuti tsvaka kwamaita nekutipa mukana unowe kuti tikwanise kutaura nezve Zimbabwe Trade and Investment Conference and Expo inova yekutanga muno muZimbabwe yatakaipa timu iyo yekuti strengthening business relations between Zimbabwe and the rest of the world. Zvinoreva izvo kuti kusimbisa my business relations between Zimbabwe nepasi rese, nekukurudzira nekuudza vanhu kunze uko kuti Zimbabwe yavhurika for business, Zimbabwe is open for business. Tichange tina His Excellency Comrade E.B. Mnangagwa ndovachapa keynote speech, tinewo vemuprivate sector business people and ministers that are also going to be speaking ku Trade and Investment Conference and Expo.
Tabva tanzwa mashoko amataura ekuti Zimbabwe is open for business, ndiyo maridzo yatiri kunzwawo mukuru wenyika achiparidza kwese kwaari kufamba uku. Musangano uri kuitwa uyu wemabhizimisi uyu ungadaro uri here uri kuitwa nehurumende kana kuti une chekuita nezvematongerwo enyika?
Ndikakudzai nhoroondo yemafungiro andakaita kuti tiite chinhu ichi, you'll be surprised. Ini ndakange ndiri Mandela Washington Fellow 2017, ndanga ndiri ku University of Texas at Austin. Ndokwanda ndafunga kuita inonzi Africa America Business Meet Conference for April. However, nezvakazoitika muZimbabwe muna November ndandadzoka kumusha, ndopandakaona kuti before taita yekuAmerica tadi kuita another conference muno muZimbabwe. Todaidza iyo mainvestors acho auye muZimbabwe.
Kuungana kuchaitwa uku vanhu vachikurukura nezvebhizimisi nekuratidzira zvavari kuita nekutengeserana uku zviri kusangana papi nemachinjiro aita zvinhu muZimbabwe?
Mukaona ini zvemusi wakainogiretwa president yedu, chinhu chavainyanyotaura nezvazvo ndechekuti vari kuda kuchinja ikonomi yeZimbabwe. Vematauriro avakaita kuti we are 16 years behind and it's true. Asi ini semunhu wemubhizinesi ndichive muno munyika, maonero andiri kuita, mainvestors are flocking into the country daily. Zvinova izvo zvinoratidza kuti for sure Zimbabwe is open for business.